ndokutanga chiripo chekuti mukaona zvese zvikurambwa nezvekuita hapana kana one chambudzi nezano zeki itai kuratidza kuti zeki nezano nemasoja anoshanda musekitari yezeki vari kushanda together. But todzoka pamubvunzo wamabvunza vota kana kuti munhu anovhota haasi secret. Vanhu vanotozivana macommunities avo mawards avo vanotomira vese pavachaenda kundovhota vari macube each other. Chiri secret iballot paunokasta vhoti pande pari secret. Saka zeki kuramba kwairi kuita kubudisa pictures evanhu muvhota zvo pane mukana wokuti magosi voters kana kuti vanhu vanenge vachingoitwapo for the people just touching maballot papers nokubiridzira vanokwanisa kuiswa nokuti kana mukaita mapictures hamukwanisi kutimisa kana kuti 700,000 kana kuti 1 million people vane mapictures enhema. Picture yemunhu haisi secret, face yemunhu haisi secret. Chiri secret ivote yomunhu, iballot romunhu ndori secret. So zvese zvichiitwa nezeki zvinoratidza kuti zeki is not independent, zeki is not transparent, zeki haisi kuda kuita zvinhu zviri pachena. Ndo dzakanzi biometric voter registration. Biometric kwatorwa zita rako rokuzvi zita rako pawakazvarirwa paunogara nepicture yachotorwa. Saka purpose yepicture yachotorwa kuti ikei handi zvaitorwa kunzi tirijuzemacases efraud, tirijuzemacases emagodzi voters, ticlean voters roll. Asi iyo zeki iri kuramba, iri kuramba ichishandisa mutemo upi? Chinoshandisira pafesi yemunhu chiri secret pafesi yemunhu anongofambapo chii? Chiri secret ivote, noti kuti munhu, noti kuti the voter. The voter is not secret. The voter must be seen, the voter must be known, the voter must be identified. But the vote must be secret, and that is what needs to be protected.
Asi kavari kuti ivo pamwe vanhu vanozoshandisa mifananidzo yevanhu zvisizvo?
Kuitei nayo? Zvipi zvavanoda vanhu vanozoshandisa mifananidzo zvisizvo? Kuitei nomifananidzo iyeyo? Vanhu vanongotora mifananidzo yakazara paFacebook, yakazara paTwitter. Vanhu vanongozivana vanotorana mapicture, haisiyo nyaya. Nyaya iripo ndekuti election yedu inofanira kuitwa pajekerere. Election yedu inofanira kuitwa pasina zvisinganzwisiki kana kuti zvinopokanawo nazvo pavhota zvo. Ende kubvapo kutanga kusvika patiri nhasi tisati tambenda panyaya yemapicture kuti vanhu mavhota zvo rinovani mapicture vaichigumba vakati purezidendi vaproclaime election date. Vhota zvo inero risipo. So nyaya yevhota zvo yatogara iri nyaya inotonetsa, ende kumunhu wese chero akapusa chero fuza zvaro riri kuona kuti vhota zvo iyi iri kuda kushandiswa kuita zvinhu zvisizvo.
Ko chii chinoitika nyika ikaita sarudzo dzine mutauro wakanyanya kudai?
Saka zvikasagadzirisa nyika yezimbabwe icharanda chipokana panyaya dzekuti mutungamiri wenyika ndiani, ende izvozvo zvinoafekta budiriro yomunyika, zvinoafekta kugarisana kwakanaka munyika, zvinoafekta nyaya dzedevelopment, nyaya dzeeconomic recovery. Tinoti hakuna vanhu vanoya kuita business nevanhu vanoita zvokubira maelection, nevanhu vanoda kuita maelection ane marizalzi anozikanwa. Ndozvavarida kuita, vanoda kuita pachirungu anonzi elections without democracy. Kungoenda kumaelection asina kuchekerere, asina kuda pachena, asina transparency, asina accountability, akasviba. Ndozvavanoda kuita kuti kuri kuzimbabwe kwaitwa kumaelection iwo vanoda kungoti mutungamiri wezananzi ndiye president. Ndozvavaroda kuita ipapa, varoda kuinjinia evhikti remunhu wezano, noti kuti macitizens achuze leader wavo. Saka kana macitizens akatowana mukana wokuchuza leader wavo iyo, dambudziko romuzimbabwe hariperi kusvika gore rinoti mazimbabwe abvumirana kuti uyu ndo leader wedu watachuza. Jekerere pasina chitsotsi,